Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunusangana zakari manira nasi uri musi wechina, chikumi 29, 2017.
Makaterera rako Studio 7, nepenyiro yenya ziri kuitika muZimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare, izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatiza basa muhurumende yavaRobert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwitike Tumile Masire vanovigwa kuBotswana vaMugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika, vati kushaya kwavaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha, asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very most at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo, vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chatinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nebamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika angari parufapa vamwe vanga vari vaimbova vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinorevei izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemiri ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
kopa mashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndivo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vari mudzidzisi mukuru Patswana University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kuPretoria South Africa neStudio 7 Vakatidza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindustry muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anoti panyaya iyi
Vashaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo chikwata cheapa chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere
ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vanei vachibatana kuti vaite chii inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabweans mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yekubatana kwavari kutaura
vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita
kana muchitarisa kuti nyika yedu iri papi yezvino economy yacollapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawandawanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoino anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabweans tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa ndozvandinogona kuita ini
vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zvezimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri wemdc vamogen tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika mai joyce mujuru venational people's party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanupf musarudzo idzi mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva moses muzealand dlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamwe vashandire mafungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nembonga mupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke Roman Catholic. Hurumende haina kupa umbo wakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vachi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera gumbo yekwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro gweta remuHarare muzvare Fadzai Mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaWende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama ere na wango sana mozi. Tino zizwate se kuti wanarembuwa washu nire musu umwejete chatino daisu chatino kuru zirase msangano wa MDC ndeche kuti mazimbabwe ndese waiku nyuta ne utongi wezano PF. Ngati bati anayeti gare pasi tite chinu chumwechete tite chisungo chumwechete che kubisa zano PF murumende. So that tinge tine urumende inaita sudose wana.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe inoda ma politicians manyuani. Wane ma ideas manyuani. Tans wane ku recycle ma dinosaur ane ma 20, 30 years. Achungo tipa the same ideas nika singa ene kumbele. Saka this I think it's a sign of new things to come. Kuti wanu wanyuani. Baruku uya ndova cha chinja sini ye politics una 2018. Zimbabwe inoziwa president umwechete since 1980. Saka nguwa yose hii, tungu namba chungu zorela, nima opposition nacho jose, vanu wa gara varimu wa chungu tendirela wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu seMDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhindu uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese MDC but nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakaritsana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana zvimwe zvitaura na vahwenda no ishu ripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi patirongopesana ndepe kuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo wedza vari kutonga wedza kuopposition vagarisa ngavati acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite. Tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti woguma maelection one after the other oramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura itinzi.
Ine handisi kuwirirana navamusipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika but for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinhu. Ndo chatiri kuti isusu tese uyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii chingaite kuti shanduko iuye chii chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii tisingataure nyaya dzemapositions kuMDC hatikudze mapositions pamberi.
Muteedzeri wemubati weumwe muMDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zveutsi hunokachidza muguta reHarare izvo zvapa kuti vezvitoro zvizhinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi vari vamapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa tisi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhu izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDenford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDiz Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadzore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya Arto Daro zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vanga tishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakakonzera nezvaleimwa mavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa kuti nyaya yomberi ponyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorama sei. So nyaya yomberi ipo haiti nyaya yekubvisa mavhenda nyaya yekukanda maspike, inyaya yekuti tione runyararo kana zvichitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru kuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yovati vachina masa vakarashika nekuti kita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva mavi wakarongwa neChatman House, Surface Trust, Rises in Zimbabwe Coalition neNet, vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvaugara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopiwa matsamba anodonongodza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobvakacha. Vati nasha nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvivezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwe tikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows, kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wano titina ndiwe kuti at first wakatora mare kwa tiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kutora futi utayo wapane mare ya ina ahead. Wapeza kudaro, wana kuti atitina mare. The only things wano try by all means is to deport us. Wano mpatibata kuti deport au tiendesa kulindela. Kuti wati tusire kumusha.
Izu sinoti giri wana wapasumo masuku. Wanoti chinonyanya kuruwaza. Ndeche kuti basina mapepa wakawanda. Wano batu kwa senapka uya watungu nenguwa.
Izu kuzano kukino wisa kututu. Inu sasana zi marutura wana chisa myself. Anotua inu mwana 2 weeks. Ari mstutu. Niyatua wana kushiko postpone. Kwa wana kwa alada otu nguwa. Kwa wana otu jipoto. Suri wana kwa nenguwa.
Amai anesu gotora. Wanoita basare kutengesa. Wano kuti mapurisa kuSouth Africa anovawanira mhosva senzira yekuda kupiwa mari choko muhomwe.
Nokuti wani takagara ipo pano tokorangoridzirwa futi. Wakangozvimugarira ipo pano patafura papazi. Ehe, uchifamba ipapa kunosvika apo papepa panera tosungwa nemapurisa ID passport. Toda 100 rand, toda 50 rand. Iwa una 50 rand yauda kutenga uchinga. Ndobvisa 50 rand yandompa. Ndosara ndisina chinhu.
Nyanzvezo matongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patinoatenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu. Of which it took the majority of and some good panemuna, central intelligence, as certain ways and Pona Quakat. Those no way to our command of the CIO, Kutimunpano, our owner. A pastor, one per moon, one not who you don't see a man, Musiao, Quakat Quakat. And this was those who was made out to an institute. Ah, Zani Kutu Tumira, Irkin Vestas, Akanyana, even diaspora.
Zizar was a Zimbabwe, Zimbu, Squara, Nekudaku, Mirisho, Matunga, Wenika. Pamwe neufumi usina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vakindness paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yashika nguya kuti tichienda kuna Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiriwe Studio 7 pa Facebook ne pa WhatsApp.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taisa rombo rakanaka kuti takwanisa kutaura na mukoma Farai Muza. Ngatimbonzwai kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parisuto hatina hedu dambudziko yekunzanzi zvemaspike nechibhozi. Isuto nemotokari dzedu dzine mapepa akakwana. Zvozi tango zvikopa vari ipapo kutongomira tovara dzozvi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti.
Facebook page yedu ye VOA Shona. Endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona. Modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu che Women's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sudakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Ala ukuthi la mapolisa bazisa ubuhlungu abantu bezimbabwe. Ngeba zisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu babazisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Abe nahulumende bani. Lanxa kuthiwa khona amapolisa abe dinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kudikela izipayisi lamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapolisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Se lamalunga heqembu lembube ele insingizi zibongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kuvika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba wokuziveza kuZulu owenzelwe eMikhlizi Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa ukuqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotoring drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanatha. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina SCG volume kuyabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotoring drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi kulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzene ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakadele kulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwa ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kuloko asikwamukeleni ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleleni North laye uthi liyemukeleka lelinyathelo likaMoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiyiphila. Ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle, so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli okwamanje uthi liyancomeka lelinyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani lendlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustin Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-road blocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxelo meli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba namaspice ukuthi-ke uzathutha ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kangikholwa. Ungakhangela uhulumende uvele useswele, seswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela. Uhulumende sedinga imali emgwaqweni, phiwa amapolisa nxa benikwa target ukuthi kona namhla nxa liphenduke enkambeni fanele be 2000. Amapolisa ayenza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonjwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-road blocks.
Ntunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale lephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo esitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tiergas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ethela i-tiergas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngqubevanga enzima edolobheni abantu bayagidinisa. Kuqalisa ngokuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile lawo itiyegasi.
ingihlithile iloku ingihlithile gathi lapha uNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapolisa
ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje
sekuxuse kudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu sechonukile bayalwisa abantu lamapolisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela la
akula yini ababotshiweyo
asikakwazi kathe sivela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcina indawo bagijimisayo lamapholisa sizakwazi lethu ukuthi kuhamba njani
sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela ama-spies ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho
ye yikho kucaphula abantu abantu batshelukile idolobha lonke lakoleharare leli kunzima
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli. Esadak uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonishwa bonke ehamba kancane kancane basukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njoba nje isimazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda kuma ikhuluma kathile indaba ze saseAmerica laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenzelayo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwela iqula labaphathi intambo abayisikalo chaka lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe ubongabela umgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe la mali. Ukuthi South Africa balethe u deputy president uSir Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethi esithi thina umkhono wabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into ejengisa ukuthi umongameli Mugabe konke la mesazakhe ukuthi bayazwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba, wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathumi ayisishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1918 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eSabron kweleBotswana.
ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowaye ngumphathimtambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatzai Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalo usebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi leyi ingasebenza leyi mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu sefuna abe nguye oqala othola leyo mali, kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele. Thina esikufunayo kuphela khona ukuqala ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni, kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo okumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokho kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa ukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe balodubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha okhokwenza ukuthi uphezele umgabavo sisikhathi eside kangaka, lokuthi umnumzana uthangirayo ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosi beyi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusivuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lo ukuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi wezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa inqubo esengifuna ukuthi ngikhethe. Ukhetha ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale ungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhishe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo yindlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwana ukuthi umuntu ofike azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu, singabala maybe uMagret Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-MTC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
ukuthengisana nomnodubo ubuhlungu-ke kodwa ukuthi kuthengisa udubo lelo ukuthi abantu bezimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu nezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe balema-experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe umuntu oyedwa bonani kusukele kuthini izimbabwe yavela empini eyivela empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besifune kakhulu bathemba ukuthi hhayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu ngibona khonokho kuyinto akusinto enhle kuyinto yokuthi kufanele siyilwise ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende ngibona ngani lapho kuyofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe baze bazi ukuthi hhayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zimi njani kasoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe uprezidenti ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mqolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelwe lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pha insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembwe lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya uDumisani Ramadu Moyo lo blessings ngqo Nkomo majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuze ingoma kabasihlabelele. Angazi majakete lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Hayi silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe nguye ophethe ingungu laphana uNkomo iqanda lelo lilani phakathi ithoyini instrument oyiphetheyo
Ele toy shaker. So the liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi ngizothi likhiphe sound.
Hayi yenzwane likwazi amatshe halithi.
Habila wena. Habile kai. Habila wena. Habile kai. Habila wena. Habile kai. Uya Savila wina, Savika, Savila wina, Savika, Savila wina, Savika, Savila wina,
Savika, Savila wina, Savika, Savila
Mazwe onke we mali sobona piku.
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebenza. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo. Ngokuya kwesikhathi sesicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenzewe umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula nokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanye omhlaba.
Ngiyakhumbula kudala lalingani libaningi.
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo kahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube ya
phakathi
kuzona phakathi.
I performance yenu lamhlanje ntambama li performer Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle
namhlanje ntambama sise Kennedy Center eMillennium Stage ukusithakazelela i 100 years JFK kuzabe kuleqembu elivela eChicago abaza performer oqaleni then soku performer thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisem ukuthakazelela uJFK ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center namanye amaqembu wonke avele endaweni ezithile kulamaqembu avele India kulamaqembu avele Bulgaria kulamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khona apho umkhaya asigqibeni ngoshosheloza amajaha kithi.
Aguti show, shaloza yelele, uwe, ule funda mayo, oti estimela, sipele zimba, uwe, show, shaloza. Shosholoza, ulezo ntaba, stimela sivele zimbabwe. Shosholoza, shosholoza, ulezo ntaba, stimela sivele zimbabwe. Uyabalela, uyabalela, uyabalela.
kulezo ntaba singela sivele zimba.
Awubona ke kwamnandi kwanjalo esikhathi sesibe lomkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.